Very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, 19th July 2017. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
And tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the taxi war that has erupted in South Africa between Uber drivers and their metered taxi compatriots.
Uber Technologies Incorporation is an American technology company headquartered in San Francisco, California, United States, operating in 633 cities worldwide.
Zimbabweans in South Africa and indeed throughout the world are some of the millions of worldwide who are operating taxis under Uber.
Although the clashes between Uber drivers and metered taxis are not unique to South Africa, the extent of the violence in South Africa has reached alarming levels. One driver was firebombed a few weeks ago and died in hospital this week.
Some areas in South Africa have been declared no-go areas for Uber drivers as the tensions between operators continue.
But before we open up the lines for your calls and our guests, we have lined up a video about an event that occurred here in the United States at the weekend. The Zimbabwe Diaspora Network North America held its annual family picnic at Seneca Park in Gaithersburg here in the United States. Here is the story.
So, this is an annual event organized by ZIGNA, DMV WB chapter. We do this to get Zimbabweans together every year. We know that our lives are busy here, but we try to get people to socialize, people to network. Some people want, you know, to know where they can get things from home, and we do this to network, and also, you know, above all, just to talk about, you know, our lives. We have so many people back home, you know. So we still want to talk about what's going on home. So
this is an association that is, outside Zimbabwe. So one would like to think there is no political affiliation or anything like that?
That is true. We do not associate ourselves with any political party, but we relate to political parties as they are in Zimbabwe. You know, if people in ZANU-PF, people in MDC, people in whichever party is there, we want to network and encourage development as Zimbabweans.
We are in the planning stages of various programs that we are considering to launch within the next few months.
What type of project?
Right now we're looking at, a few months ago, Zimbabwe was placed as one of the major countries in human trafficking by the United Nations, and so we have outreach to one of the organizations called Hair Zimbabwe, and we're in the process of trying to see if we can have a fundraising event that we can in turn go back and help some of our women and children. Because of the nature of the economic status at home, young women are leaving their children back home to go and work elsewhere, to South Africa, Dubai, Europe, wherever they are going, and end up being exploited, whether sexually or economically. And it's a very sensitive issue for me that this is something that I'm thinking of doing within the next 2 months. And I have started communicating with Hair Zimbabwe organization in Harare. So I'm praying that because unity is strength, and when one or more are gathered, there's something, a solution is about to come up.
How big is this problem of trafficking in Zimbabwe?
Well,
would you say it has reached a an alarming level where the whole world has to turn its eyes on Zimbabwe?
Well, 2 months ago, it was on an alarming level. That is how I got involved in it, because I was like, oh my God, this cannot be happening to these young women and children. This could be my daughters. This could be my sisters. So the good news is that the other day I was communicating with some people and reading, and I found out that Zimbabwe is now at a tier 2 level, whereby they have combated some of that human trafficking, but there's still a lot of work to be done. And so I'm hoping that somehow we can make progress and help these young women and children.
Yes, that, Jonga, was an event, like you said, that happened over the weekend. And now back to our topic of the taxi war that has erupted in South Africa between Uber drivers and meter taxi drivers.
Hongu vatereri nevatariri nasi mchurongwa chedu che Diaspora Forum. Tatitimbo kurukura matambudziko ari kusangana nevachikairi vedzimotokari dziri kushanda kutakura vanhu dziri pasi pekambani ye Uber. Tinonzwa kuti muSouth Africa vari kurwisana neve matekisi aya atingati matekisi ane mita, nekuti ve Uber vanongoshandisa michina yechizvino zvino, vane app yavanenge vachishandisa panharembozha dzavo. Zvino ave matekisi vari kuti vari kutorerwa basa, nekuti zvinonzwa zvakare kuti mitengo yeUber yakadzikira pane mitengo inochadyiwa neve matekisi, zvaita kuti vanhu varwisane. Mwedzi wapera pane mumwe akakandirwa bhambu remoto kana kupisirwa motokari yake ari mukati, akazoshaya nemusi wemuvhuro svondo rino ari mutyairi weUber. Tanzwawo zvakare kuti kune nzvimbo dzinoita 15 dzekuti veUber havachatokwanisi kusvikako nenyaya yekurwiswa ikoko. Dzakatoziviswa neUber kuti aiwa, vatyairi vedu havasi kuenda kunzvimbo idzi neidzi neidzi nenyaya yehondo iyoyo. Haisi hondo itsva yekurwisana kwenyaya dzeve michovha muSouth Africa, asi zvinhu zviri kuramba zvichienderera zvichikanganisawo zvizvarwa zveZimbabwe. Tambotaura navaAlois Ndlovu, mumwe wari kushandisawo Uber, kutyaira motokari yavo pasi peUber. Vari kutaura kuti dambudziko irori raakukanganisa vane dzimotokari, nokuti vamwe vanenge vakakwereta dzimotokari vachibhadhara pamwedzi pamwedzi kutenga motokari idzodzo. Zvaakureva kuti mari haichawanika kuti unge uchiita izvozvo, pamwe chete nekuti mhuri inge ichidya muchiwana cheuviri. Ndo nyaya tiri kukurukura, hatisi kutarisa muSouth Africa chete. Muno muAmerica Uber irimo, pasi rose tingati Uber irimo munzvimbo dzakawanda. Tanzwa kuti iri mumaguta anokwana kuita 633 cities pasi rose. Titaurirei kwamuri kuti muri kushandawo sei ikoko Uber? Tinoona kana imo muno Chris pakatomboita hondo Uber ichinetsanawo nevematekisi vari muno.
Yevo Jonga. Lamhlanje ke Zulukandaba sixoxa ngodaba lwamateksi athiwa wona yiUber. Amateksi la asebenza ngomakhalekhukhwini, uyafaka iinombolo zakho nxa ungumtshayeli, kuyaziswa ukubana sokulomuntu ofuna ukuthi uyemthwala, konke kusebenzisa ke umakhalekhukhwini. Lokhu manje sokudale inzondano phakathi wabonabo abasebenzisa yona iUber le, labasebenzisa amateksi esiwaziyo lakudala la asebenzisa amamitha. Ye, kuthiwa kuyalwiwa kakhulu kona le eSouth Africa, ukubangela ukubana omunye undoda obe driver iUber uphoselwe ibhomba lamafutha epetrol, ladubuka walimala kanzima kumaviki adluleyo, kodwa ke usitshiye ngomvulo osekubangele ukuthi abatshayeli laba, iningi labo abatshayela iUber bethi bona hayi kule ndawo esingasafiki khona. Silabo njalo esizaxoxa labo abasebenza ku-Uber abazasitshela okunenga lungokwenzakalayo. Kodwa ke lingaphi komhlaba lani siyazi ukuthi i-Uber ikhona ngaphandle kweZimbabwe, Jonga. Lingasitshela ukuthi hayi kuhamba njani, kodwa asithi ukuthi nxa useZimbabwe ungasitshayela ucingo usitshela lawo imbono yakho, siyakwamukela kakhulu.
Tanzwa kuti tava navadeva mavinga murwiri wekodzero dzevanhu igweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica. Vamavinga, tinogamuchira iyi pachirongwa.
Tinotenda zvikuru vakandembiri namwe vese Chris kwamakadii zvenyu.
Aiwa tinotenda kuti makwanisa kuwanawo mukana wekuti munge muchipinda pachirongwa chedu. Ndinoziva hangu kuti vamavhinga havasati vajoina Uber kuti vanga vachityaira nokuti vamwe vangati koinda vandisanambokwira mota inotyairwa navamavhinga kuUber. Asi chaita kuti vamavhinga tivakoke pachirongwa yenyaya yekodzero dzevanhu nokuti tinonzwa kuti zviri kuitika muSouth Africa zviri kusiririsa. Tataura nemumwe mutyaira achitaura kuti pamberi pemapurisa nemusi wemuvhuro akatovhiringidzwa asi mapurisa haana kutora matanho. Zvimwe zviri kuita kuti vati koche chiri kuitika, kodzero dziri kutyorwa pamberi pevanhu vanofananga vachichengetedza vemutemo. Zvii zvamuri kuona nenyaya iyi vamavhinga?
Nyaya yevatyairi veUber, vanhu vari kuona dambudziko guru kwazvo. Asi ndingangoda kuti zvinobatanira kuti South Africa, muno munyika matigere muSouth Africa, nyaya yemhirizhonga yakanyanya pazvinhu zvizhinji. Tinoona kuti kazhinji vanhu vanenge vachiratidzira havanonoki kuita zvechisimba kana zvekushandisa mhirizhonga. Nekudaro tadaro tinoona kuti kuvatyairi vemaUber zvakavanyanyirawo zvikuru kwazvo kunzvimbo, kunyanya muguta reJohannesburg, nzvimbo dzakaita sekunharaunda yendege kuOR Tambo, kunonyanyisa kuuya vashanyi vematexi vanenge variko vachidzivisa vatyairi veUber. Zvakare kunzvimbo dzakaita sana Sandton, sana Rosebank, zvakare vanenge vachiti havafaniri kuona zvachose munhu weUber. Dambudziko iri rinozowedzerwa pakuti veUber varidzi vayo, varidzi vekambani, vanenge vasiri panzvimbo nekuti vanoinye inonyaya yekushandisa masaisai emumhepo paindaneti. Nekudaro vanenge vasina mahofisi ari pakanyanya, saka havagoni kuti vatsigire kana kubatsirawo vatyairi vavo. Saka vatyairi vanenge vasara vari vega pasi. Zvakarezve toona kuti mapurisa haakurumidzi kupinda mudanho rekudzivirira vanhu. Kazhinji kachona vanomirira zvavo kuona kuti panenge paitika chimwe chinhu. Saka kodzero dzenge dzatotyorwa kare panozopinda mapurisa mazviri. Zvakare zvepavanenge vachipinda vanenge vasingapindi kuti vachengetedze runyararo, asi tinenge taida kutotsvagurudza kuti chii chaitika. Ndo rimwe dambudziko ratiri kuona iroro. Saka tiri kuona kuti kunetsana uku hakusi kupera, kuri kuramba kuchienderera. Zvakarezve chiripo ndechekuti motokari dzinoshandiswa nevatyairi veUber dzinoonekwa, dzinozivikanwa kazhinji kazhinji nekuti dzenge dzichiratidza kuti itsva, dzichiri itsva, uyezve mhando dzakaita dzinozivikanwa. Saka zviri nyore kuti munhu weUber aonekwe kunzi uyo mutyairi weUber nekuti anenge akataridza mbozhanhare yake inenge iri mukati memotokari ichionekwa. Zvakare mhando yemotokari inozivikanwa. Saka zviri nyore kuti vemateksi vaya vanenge vachida kuti varove kana kupaza mota dzeUber vakwanise kuziva kuti uyo ndeweUber kana kuti haasi. Ndo rimwe dambudziko riripo zvakare kuti motokari dzevanhu veUber dzinoonekwa nyore nyore kunyange zvadzo dzisina kunyorwa padumbu kuti Uber, asi kudziona kuri nyore kune vanodziziva.
Aiwa, maita basa vamavhinga, ramba yanyu muri parunare. Chris, ndadzwa kuti nemumwe munyarikani pachirongwa.
Yebo Jonga, Silo Ndumiso Mlilo, sakwamukela mnumzana Mlilo.
Yebo, kunjani baba?
Hayi, siyaphila. Ya, ungasitshela ngodaba isilalo lapha olwamateksi lapha lama-Uber ukuthi sizwa kuthiwa hayi kunzima ngapho, ungasitshela nje wena okubona.
Ya, engibonayo ukuthi kumbe ngithi ngolwesihlando odlileyo lapha efletini lamphansi lapha kukhona Pretoria lo Kane, kulo muntu ubaba we-Uber owedlula laphana khonapho kuyapaka laba bemamitadex uthe zidlulela nje irobothi lavala laba babe beseca bathatha izitina bashaya imota amawindi babulala i-windscreen. Ubaba lalo ukuthi ngabe kabalekanga babezambulala wagijima washiya kwaze kwabuya amapholisa later vele ezele kuzo. Into ekhona yokuthi ama-Uber achiphile. So lapha abantu abalama-metatex laba uyathola ukuthi maybe mamuntu ungathi ufunike endaweni ethize athi ngiyakushaja 200 rand. Laba be-Uber kuphela bona badinga ukuthi umuntu oseduze nawe lapho ngubani then basebetshele umuntu wabeseduze abo yakuthathe imali ozayibhadala iyabe ingafiki iveni ku-100 rand. Laba bekuthathe 200 uyathola ukuthi maybe ungabhadala 6 or 7. So manje laba abama-tax laba sebona ngathi ayi ama-Uber nasesithathele ibhizinisi. Njalo abaye bakhona babachuza bathi ama-Uber akana license. But of course uminister layo masonga last week, yeah, thanks for all this and that. uwa kuruma la yesiti laba bantu kumele ukuthi ba phiwe ama license babe lendawo abasebenzela kuyo ngoba ama Uber abahamba noma yikuphi but laba ama mitatis labo bahamba noma yikuphi but of course bale ndawo babe based cause so kulensuku kuyabuya umuntu Uber mangimbizile khona lapha angafika ame phansi laba abanye bengihlala babona khona lapho bebagijimisa ngoba lapho engihlala khona phansi kupaka ama taxi bana laba ama mitatis umuntu athi akalayithi mangafika apake nje kuphela phansi bayazi ukuthi umuntu ubhaye inamba zakhona imota zakhona ngezinje la ngathi kumbe kuthiwa kule kuyisayini kwakhona kumbe ngokwelayisense or yini ababona ngakho but uyabona sele dobi zinabe gijima lo mngane wami layo ngu-tax driver lapha phansi okuyezimbabwe la kulamadoda la e-South Africa la amanye la khona lapha kule ndawo kuthiwa yi-Summit Club khona lapha so laba bahlala bechaya ama-Uber ma bechaya ama-Uber manje lo ngoba kade sanda kufika ngathi kumbe kuyesaba kumbe kungadrive so bagcina beyabezomtshela bethi yendoda funa masikhaya ama-Uber lapha wena ungangenela so kusho ukuthi lawo uzawuxotha imoto yakho uyagcina ungasala yithi la so laye ma begijimisa naye wakithi laye ngangibone laye esedobha esegijima laye eselandela abanye but kuyingozi khona lokho ngoba hei abanye ngathola ukuthi ngoba abanye babe behlomile ngagcina omunye esedutshula ngathi nje i-industry ngale yamateksi e-South Africa ayimanga kahle ngoba kulezinto eziningi kuyabe kubangwa kumbe ukuthi i-road mina ngifuna ukuthi ngihambe endaweni ethile abanye behambe endaweni ethile but kule indawo yokuthi imali laba abantu sebebona ukuthi i-Uber i-cheapile abantu bayithanda njalo bathanda ukuthi ngoba iyasaiva siyasebenzisa imali encane so bahamba ngayo njalo anto akwazile abantu be-South Africa ukuthi uma betoyitoya vele i-violence abayisebenzisa ukudlangudlanga ukuthi uma kule nto abangayifuniyo bona noma kule ndlela yomthetho engalandeli atho ukuthi abanye basebenzisa izindlela ezingekho emthethweni ukuze balungise iy'ndaba zabo so abe-Uber ngabanye abayenza konabo njalo abe-Uber ngisenke yabona abaningi futhi abanye ngabakithi ekhaya uyazithengela imoto yakho uhambe Uber bakupasise bekufundise ukuthi kwenziwa njani kwenziwe njani then laphana labe selimangwa athole inzuzo u-Uber la uyathatha imali ethile la uthatha ethile baningi abaku-Uber khona lapho ababuya kithi ekhaya njalo bakhona futhi njalo kuyana la ama-mitatex ababuya kithi ezimbabwe so lapha ngibona kule ngozi ethize but into engibona ukuthi i-competition commission la isiqalele ukuthi ucubungula ukuthi i-violence naleyo ngoba bayakhala futhi abantu be-Uber bathi amapholisi abekazi bayatshele ayenzi lutho afika nje ethi hayi ama-Uber leku sikuzwa everyday sokula nto esingayenza thina yathi sekufana lokuthi kumba amawumba nje inkunzi la emgwaqweni into ezingane ma ungayipholisi ten sakutshela ukuthi ha lokho hhayi vele lokhu zivele kugcwele sokufana nabantu be-Uber athi vele amaphoyisa ancedi ngalokho akutshela ukuthi ha vele lokhu vele sihlala sizwa ngakho vele nje kuyingoma eyansuku zonke kokanye kumele ukuthi kuze kufeke umuntu njengalo omunye wathiselwayo lapho epitoro wagcinekelahlekelwe impilo yakhe
I see. Hayi bambe ucingo lapho siyabonga kakhulu ubambe sizaba sibuya sixoxa njalo jonga.
Mr. Mavinga.
Yes.
Yes, today we are looking at the taxi wars between Uber drivers and metered taxi operators in South Africa. How serious is this problem?
Well, it is quite a serious and spreading problem, particularly around Johannesburg, the main international airport, O.R. Tambo, the main sort of city around Central City, Rosebank, and other areas. It is serious because the attacks have resulted in the death of an Uber driver and also the attacks have now gone on to involve and include passengers. So it is really a huge challenge. The taxi drivers tend to seal off, you know, these areas like Sandton City, O.R. Tambo Airport, or Rosebank Mall, and demand that no passengers should get onto Uber vehicles. And it is easy for the taxi drivers to identify these Uber vehicles because of the the make, and usually also that because they would be displaying, you know, the navigation phones on the screens inside the vehicles. So it's quite easy to identify. And when passengers are in those vehicles, then and also the drivers themselves, the danger becomes higher. And also because often the Uber drivers do not have any form of security for themselves and their passengers. And the police have not really provided any clear strategy to ensure security for the Uber drivers and passengers. The bone of contention, Ms. Kademiri, here is that the taxi drivers allege that their customers who would otherwise have been theirs, are now going to Uber because the Uber platform is much cheaper. And also they allege that as taxis, they are more organized, they pay tax, they are regulated, they are licensed, when Uber is not, which might not actually be true. But the information is not out there in terms of how Uber is regulated. So there is a lot of misinformation that is fueling this fight between the Uber, actually targeting the Uber drivers, not between, but targeting Uber drivers mainly around Johannesburg. And there is also a sense, actually, which is almost xenophobic, that seems to suggest that predominantly the Uber drivers are foreign nationals. So sometimes it is part of what is fueling the attacks on Uber drivers, and it's quite terrible now. Vehicles have been destroyed. If you look at, I've been talking to insurance companies where, you know, the premiums for Uber vehicles have shot up because of the idea that they are prone to attacks. So that actually shows how serious the problem has become. So not only are Uber drivers suffering because of their vehicles are prone to attack, but also if they want to pay insurance, it's much more expensive now because of the claims that are now coming up repeatedly on Uber vehicles because of the attacks.
Hmm. Thank you so much, Mr. Mafinga. Do stay on the line, Chris.
Yebo Jonga, silo mlaleli lapha ongafuna ukuqanjwa ngegama ose South Africa. Siyakwamukela kuhle.
Yebo baba.
Ye mnumzana ungasitshela usiphathise ngodaba esilalo lamhlanje egudwini lapho ukuthi wena uthini imbono yakho.
Okay, into engiyibonayo mina la ngoba udala vele ngutaxi industry. Bitter taxi industry.
Mm.
So into ekhona yikuthi i-Uber ifike namaprayizi aphansi nadulayo, hhayi ukuthi aphansi kuphela, kungakhulunywa ngeprayizi eyi-1 ngoba ine-Uber Black iyadula, ine-Uber Van iyadura, so kuyi-Uber X i-chip. So into ekhona engiyibona ukuthi mina iba yinkinga yikuthi i-meter tax la e-South Africa ayina price eyi-1. Sasekhona.
Yes,
amaprize akhona ahlukene. Even bazila nanamhlanje bekhuluma kuradio bebengakhulumi iqiniso. I-meter tax amaprize ayahlukene. Ikhampani nekampani ine-price yayo. So i-Uber naye ufike ne-price yakhe. So I don't know ukuthi why bemlwisa. Instead ukuthi belungise le problem yama-prizes iyona ebeyinkinga. Ngoba ufike ne-price yakhe, namanye amatesi nafike ne-price yawo, even nabona laba abasestashinini abarenge estashini, i-price yabo so high than okudlula amanye amatesi akhona la e-South Africa. So leyo yinkinga ebakhona. And okwesibili, angiyiboni mina le nto ukuthi ine-xenophobia, ayinayo. And then ama-insurance ukuze adule njengomuntu okwi-industry, i-Uber Black inemali e-cheap insurance, i-Uber X inemali e-drive because most ama-X a-driver ngabantu abaqashiwe and ba-driver rough bawashayisa. That's why ama-insurance akhuphula imali ku-Uber X, not ku-Black naku-Van.
Hayi, siyakuzwa. Manje lapha nxa usithi umehluko o-Black le-Van imalini?
even if black is setting bad, I think if burning our lab over 16, EAC lab over 17. And EAC in the way this side, burning a eco, more by EAC, it has taken a cool abandon of a cat, a better than I give a limited. Yiba abantu abangenela ku X bebevele bengayigive limited X just nje because bona banaleyo enga futhi ngemva sonde kangako ngoba iX iphikapha kakhulu yonke indawo ukuthi vele wena isaphaki lingeni iphikapha ihambi kuye omunye yazi within 30 minutes kungenzeka ukuthi uma kusekuseni sesophikapha imoto ezifika ko-10 within 30 minutes laba abanye basaphakile lapho yinto embona ukuthi bazisa ubuhlungu. But they are able to find the solvers. Abantu bathi uba inama-permit. Akulona iqiniso lelo. Mina nginemoto ezi-3 kwa-Uber zonke zinama-permit. Akulona iqiniso lelo. Bona labo abantu abasilithayo yibona abangama-pirate abangenama-permit. Ofanele ukuthi i-government ithathe inothi ngabo ngoba abanama-permit vele isikwatisa kabo ukuthi ngingalwisa ngumuntu ongena-permit mina ngine-permit. Ngine-permit, ngine-passenger liability, ngine-public. Yonke into iphelele. And kuba konke nalabo abanye abadrive izimoto zami yonke into iphelele but labo abantu abasilisa abanalutho nje umuntu une-license vathi uba uhambe uyoboleka imoto kamngani wakhe efike angene ngayo esibadeni esebenze ngayo esibhedela bethi uba kayifuni siyabona inkinga ebakhona yiyo leyo.
Hayi, siyakuzwa kakhulu Sibili. Hayi, ube lelanga elihle, sibongile kakhulu.
Okay, all right baba, siyabona.
Okay. Jonga, he's an Uber operator. He says he's got 3. So, you know, he's denying that there is some kind of xenophobia. I should have asked him why he thinks that way, because according to Mr. Mavinga, he thinks that way.
Okay.
And I heard he said there are some 3 or so plans, Uber plans. There's Uber Black, Uber Van, Uber X, and there's also Uber Pool. So he said Uber X is the cheapest one.
Yes.
Because they say here in July 2012, the company introduced the Uber X, a service option which allows anyone to drive for Uber using their own car, subject to a background check and car requirements. Which means that I can even use my car to drive as long as it's certified safe on the roads.
Yeah.
Well, yeah.
Yeah, quite interesting. Mr. Mavinga? Mr. Hello. Mavinga? Yes.
Yes, I'm here.
Yeah. You heard that caller there. He says he doesn't believe that there is an element of xenophobia in this taxi war. Would you think that he's telling it as it is? Because he's an Uber driver as well. What do you make of his statement?
No, I think what is happening is that there is yet to be a comprehensive analysis of what exactly is happening. And there are a number of factors that have actually been raised by people. And I am a very frequent user for business of the Uber platform, the Uber X, the Uber Black, and also the Uber Van. So I am familiar with this, and I have spoken to a number of drivers. So if you look at the profile of the drivers in terms of percentages, or if you were to talk to Uber, they will then tell you that especially for Johannesburg, where the violence is most intense, the vast majority of the drivers are foreign nationals, and also a significant portion of the owners of the vehicles that are on that platform. It then actually contributes to the tensions and violence, but mainly the perception that business has now been taken away from taxi owners and drivers is fueling the fights. But we cannot discount the element of violence, of xenophobia. But having said that, let me also say that if you look at the attacks that have taken place so far, these attacks have been concentrated in areas like Sandton and the airport, where the perception is that business is primarily should have gone to the taxis and now is going elsewhere. So a sense of loss of economic opportunities, which is again something that comes up in other cases of xenophobic violence that are not related to the taxi industry.
Mm-hmm. Yeah, there are no statistics available on how many operators are in South Africa. I mean, readily available, but the people that we spoke to say that it's around 10,000. And out of that 10,000, they say 90% of those operators are Zimbabweans. Would you say that's true?
It's possible, yes. It's possible that the vast majority by far would be Zimbabweans, but I wouldn't be sure about the exact percentage. But yes, from my own experience, anecdotally, of use of these vans, the vast majority of the drivers, yes, they have turned out to be foreign nationals and mainly Zimbabweans, yes.
Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Mafinga. Do stay on the line. Tina mkoma Donald Mamboma, Baruk South Africa. Magadi mkoma Donald.
Ndofara mkoma Jonga, magadi ikona mkoma Chris na wade wa Mafinga.
Waiwa truwa penyu. Nasi ma driver Uba mchenda kupika na yo meter taxi enyu.
Ai nangu ndichingori kunoku adoko ati micharangarira mukoma kuti pane nyaye kumesina Texas association ya pakamboita mutauro paya ndikambotaura wo ticharo na ndichazvizi Jesu wapo ndiani ndichazvizitarawo kuno kumesina ndichitaura mukoma Jonga ndichiti hazvini zvemuno zvagara zvinodhiva kuti kana pazvinozonge zvikatanga zvinoguma zvakuita like xenophobia pakutaurawo vanhu vanomona pane ndawa vachinzi akapisiwa panews izo wekoko Joburg. Reva, mote ya kapisi wa harimu.
Asi, atisa ya taziwa kuti mchizaru wa chenyika ipi ni kuti tikatarisa zitarawo, wakapisi kwa wanonzi Lindelani Mashau, wanongunangavari chizaru wa chemusa wa Afrika, chizaru wa cheku Zimbabwe, kana chizaru wa cheku Batisa Tanzo, chizaru wa chenyika ipi. Saka utiti, titi pane nyadze kuurana kwa marudzi, andisiwe chunga tambirika ye.
Ahora na zvinga tambiri gazo but chero kufa hako kufa chero vakava hacho munhu wa bati munhu afa hazvingufadzi.
Mhm.
Saka ndozvada ichaura hangu bata ndichiti kana vakomana vekumushaka inhamo zvayo inongoti sunda mugoma but ati kana vatanga kudero ngatimbovapa mukana vatange vapora vadzikama noti hazibeteri mugoma kuro tirasiwe neupenyu nehama neshamwari nekuda kwekuti varuda kuramba vachishingira kana vakaona zvinyaya kupisa kudaro ngavarege kuti ngavambomira zvite sezvinotonhora bhozi hazvishandi unozorishanda sei wafa biasa racho.
Asi ndo parikubva chingwa chevana zvemukoma Donald.
Manje kana chingwa chevana bread wino ukapugwa nefuti chazovana wachozoramba wotozotamba nhamo zvakanyanya manje. Basa roshandwa nemunhu mupenyu mukoma chero vazvinova mazinga vanogona kunditsinzi vatsigira ipapo. Pane kuti upinde parisk nokuti zvinhu zvemuno pakangoona paita musindo mapurisa akasiri kuekita anozotopindira ende anenge achitosha kutopindira kwacho futi. Tasaya mwone kudebeni wali kupurana makanzela wali kupugwa so fawati wala ufo. Hala pindiri mapuriza emuno, wali kupugwa ndeye muno, makanzela emuno. Wati mwopa kazeta mafore nationals. Hala tombo eti, wanita sawa sipo. Makanzela ENC wali kufuwa kudebeni, kwa kipugwa everyday. Kwa uzodi kana driver, wewe, Zimbabwe zake. Hala tombo mwonze muno. Saka, ina kukuruzira ya kundeo kukwati kana wakatanga udero, kana kachona tupari kupisaka. Ngambo mira papore pane kuti vada kufaitira kuti tongopinda topinda vanopugwa kuti vanopera muno vanhu. Ndo zvandakaona kuti vanhu vemuno vanozvigona pa silence vanoitamba nayo pakangoungana vanhu chete vakadzaratidzira panofiwa panopiswa munhu nematayira panopugwa munhu panodii ndo maitiro avo. Saka izvi hedu inhamo inongoti sunda mugoma haisi ndedzekweriwo zvinana akurongeka asi hazviti.
Aiwa, hanzi panonzwikwa pane pairi padare panonga paungana varume vakuru vanosanganisa vana mukoma Donald. Aiwa, ukashaya chekutakura kubva ipapo. Hunanjere, ndofunga vanhu vari kuzvinzwa.
Maita basa. Muhora yamazvinga.
Aiwa mavinga vari kuzvinzwa zvakare hanza hapana inokumira imwe.
Alright ngo.
Maita basa Christina Mkoma Ndumiso Mulilo vari paro nare vamwe vemunyarikano atina kuti tinogona kumuzva kuti vari kuona sei.
Mlilo.
Hana?
Yeah, udabo olunye siluzwayo lapha angazi umzwile lapho khona omnye umlaleli othi yena kungani kule xenophobia mbijani phakathi lapha ngoba abaningi abachayeli ngabavele eZimbabwe. Kungakuliqiniso ukubona njani wena?
Lokho kunzima ukuthi ngikhulele, kodwa-ke into engayitshoyo ukuthi bona laba abalamateksi ama-metertaxi bakhona bakithi kula ama-Uber. Mina asengengasebenzisa vele iningi lakhona vele ngabantu bakithesa. But anti into engangiyibone ukuthi ma kuvele kulo msindo kumbe kulani, ma kuvele kule issue yabo naleyo ukuthi sabanisana ukuthi ama-customer ukuthi imali sesishoda ngale kibo, ma ungatholakala ukuthi vele futhi esiuphinde kube ngangaphandle ngale into yakhona isukube wese. Yiko ngangibona evini noma besenza ukuthi badoyitoyele amanzi kumbe izindlu khona la. Mabe hambe esitradeni bengathola umuntu weZimbabwe kumbe ophuma kwenye ilizwe ethengisa, uyathathela izinto ubangala ukuthi ukuthengisa lokhu kungenaphi ezindlini zabo laba abazidoyisela. Lokhu kungaba liqiniso ngoba mina ngiyabazi abanye abaningi akhona vele ngama-Uber nje khona lokhu sukufaka impilo zabantu abanye babe ngama-passengers kuphela engozini ngoba ma befika bona bathanga ezitina and ngathi inyanga epheleyo ngike ngakwaba le siteleko esabantu abamithadesi kade bematha ePitori besiya kwi-department ye-transport bekhuluma ngento eziningi like ukuthi ngabe kuthenga imota uyazithenga imali engaka but igcine imali yakhona isikhula sebhadala imali eziningi ngoba babe kuthenge ngesikwelete lento ezinye izikhalazo zabo eziningi. Endleleni lapho engakubonayo i-Uber yayithi ngabonakala so ichaya kula amawindi kuthathwa amafoni kuthathwa kusetshe yazi ukuthi kwasokulobusela uyazi into engayibona lapho yazi nezibuhlungu ichaya amawindi kodwa khonapho bethi ngabantu bayamasha bangumathelekeza abangakithi labo abaphephanga and kukhona lapho nje nalowo omnye umngane wami lo obuya ekhaya banezimpi labo futhi khona lapho vele khona lokhu ukuthi yena baka bamchaya baze bamthanga nge-pepper spray bengithayela ukuthi ngoba ngowezimbabwe i-route khona lapho uma ufika endaweni wathi efika khona lapho warenka lapho e-Bramfontein befika babe khona lapho bathi kumele bona abathule lapho ababhadale imali abape ngamafowethu basenatali lapho amazulu yena wathi hayi madoda manje alibhadala njani njengoba lami ngisaqala ngisakabe so wayethi ngabuya kuphela bemthaye bamthaye everyday bazowatshintsha abuya yini uthe beyilipho khona lapho namanje ukhona phansi ngikhuluma nje ngibheke imoto yasephansi baba yisona lezo bambamba ngamandla ukuthi ma kube le Uber chayo la kumele ukuthi achaye bathi bayengafuni khona lokhu imoto yakho ingcono isuke lapho engasafayi khona lokho. So abangithi labo bakhona abanye bagcina bafakwa ngekhanda bafakwa banjwa ngamandla ukuthi labo bangene ezindaweni ezinjalo and ngikhungasekudala uzezwa maybe omunye wakithi sephuma khona lapha sebuyela sesangcwatshwa ekhaya esebuleongomunye walaba abahaba ama-Uber.
Hayi kuyezwakala ungaqhubeka ubambile lapha sifake omnye umlaleli jonga
ongukristina Mkoma Textual asi kusati asvika kuna Mkoma Textual tonge uchidza vatariri nevateereri kuti tiri kuzama kuti tinge tichibatawo vanotyaira dzimotokari pasi pekambani yeUber muno muwashington dc nekwese kwamuri kunze ikoko pindai pachirongwa ndechenyu tinzwewo kuti muri kushanda sei nekuti hakusi kusouth africa chete kwatinonzwa kunomboitika dambudziko revamwe vane dzimotokari dzematexi vachiramba kuti Uber inge ichipindawo mudariro. Tombonzwa kuna Mkoma Textual ari kusouth africa. Mkoma Textual makadi?
Tinosimba Mkoma Jonga makadi zvenyu?
Tatosimba kupfuura zvamaa muchifunga musati mapinda pachirongwa.
Ya inini like maonero angu panyaya dzemaUber idzi handiti ndiri mumwe wevagari vanotori like padhuze nepaairport and ndine one of my brothers ne anotoitawo zveUber saka mumwe wanga achimutaurirawo maererano nezvemaUber zvanga totaura kuti izvi zvichazotokonzera like mutauro muhombe zvichitevera nemashoko akataurwa nadeputy police commissioner 2 days ago yekuti now our country iri kutorwa nemaforeigners saka wo and nyaya yemaUber ide tatiri vamwe ka isusema Zimbabwe nzitambo bata na tambo stopa for a little bit ukuti zvinizvi zvimboita sezvinoti nyarari wozi pane vanga nimbotaurawo nhasi pazvara nhasi vanga titaura kuti mutauro waino anogona kuzotoita west than zvazvirike zvinhu
inyaya yambosimudzwa zvakare namukoma Donald Mamboma vambotaurawo pachirongwa vachikurudzira kuti dai vanhu vambomira asi nyaya hombe kandeyekuti vanhu vari kurarama kubva mukutyaira imomo vachishandisa Uber voita sei
mukoma wangu chinhu chandingatongopa kuvanhu handiti chinhu chinonzi upenyu chakakosha than mari mari unokwanisa kuti usage imwe but life haungakwanisi kuti hakuzorina imwe life yaunokwanisa mushure mekunge zvinhu izvozvo zvaita sei zvaita because zvichaafecta life yako zvichaafectawo kana nefamily yanga ikatarisira iwo saka chinongoitika ndechongoti mutaure muno maitirwa inoitwa inokwanisa kungoitawo like serious zvinhu zve2 to 3 months handiti munhu unokwanisa kumbotiwo paunga wakabata paipeka uchimbosanawo kumbosenzesa ipapo uchimirira kunzwawo kuti zvinhu zvakamira sei than kuti ukaramba uchipikisa vanhu vemuno mukoma wangu handidi kuzai nhema vanhu vemuno misoro yavo inototema misoro yevanhu vemuno maina utombomira mushe zvokutoti ukada kupikisa navo ka zvechokwadi hondo yachona ka haizoperi yava yemauber inozopera yatova neyekunzi mazimbabwenzi now they are taking chances saka its better kuti vanhu tinge tiri vanhu tinongobatana chete tombomirawo tichinzwawo kuti ikowo kuna like kunana maminister of transport vachazoitorawo sei nyaya chona ende ichazogadziriswawo sei
thank you so much maita basa mukoma tekshua
tinotenda
yes vamavhinga tinonzwa kuti gurukota rinoona nezvemapurisa muSouth Africa rakataurawo pamusoro pemhirizhonga yavo vachiti chinhu chavari kutarisisa ndinonzwawo zvakare kuti veUber vanenge vanga vachiedzawo kuti vasangane negurukota iroro nemamwe makurukota ane chekuita nekugadzikana kwenyika zvinhu zvamungatarisira here kuti vari kurwisana vangateerera zvose zviri kutaurwa izvi vakamisa kuita izvi
hongu zvinogona kubatsira nekuti dambudziko guru riripo inyaya yekuti hapana kuchengetedzwa kwemitemo kuri kuitwa kwakadzama ndo dambudziko guru iroro nekuti mapurisa havasi kuita basa ravo nemazvo kusimbisa nekuti iko zvinotikada kuti titarise nyaya dzaitika dzakawanda dzemotokari dzevanhu veUber dzakatemwa dzikaparadzwa dzimwe dzikapiswa asi kuti titi pane vanhu vakasungwa panenge pasina asi dambudziko ratinofanira kurangarira nderekuti mutevedzeri wegurukota rezvemapurisa muno muSouth Africa ndiye zvakare munhu mumwe chete iyeyo wekuti zuruwazuro rino ndiye aiti vabva kure ndo vatora mabhizimusi ose munyika ino ngavabve ngavaende saka idambudziko zveikoko kuti utungamiri hwachona hunenge huine rimwero pane rimwe danho saka dei vakwanisa kuti vaone kuti zvingaitwa sei kuti mitemo ichengetedzwe kana pane zvinoda kuti zvigadzirwe ngazvigadzirwe nenzira yemitemo isiri yekurova vanhu ekuti iko zvinotonzwa kunzi vari kurohwa zvadarike zvapindiridza zvaakuti vatyairi vanorohwa vavakatakura vanorohwawo mambama kana kuti vanonzi burukai muende kana kuti vanotorerwa mari nezvinhu zvavo saka dambudziko rakura mapurisa ngaapindire vachengetedze mitemo mukati meSouth Africa
aiwa maita basa ramba yanyu muri parunare gandi
ye munumzana mlilo ukona mlilo
halo yebo ngikona
ye ye manje ungasitshela ukuthi njengoba sizwa kuthiwa sekule ndawo ezinye okungasafiki iUber akuphambanisi yini abantu abanjengawe nxa ufuna ukuyafika kwenye indawo
mina lapho engihlala khona esethi ndami ma ungafoneli uber ngitshele ngithi ngicela ukuthi uzongilanda la bakutshele ukuthi hayi buti lapho mina siyesaba sicela ukuthi siza kuma egarajini ethize wena uhambe kanti mina ukuze ngibize uber ukuthi ngisaba ukuthi ngihambe so sekuvamele ukuthi mina ngikume indawo ezimnyama ezinye ngiyefika egarajini ethize ngale thuze lesibhedlela ngaloku kanti kule garaji lapho yikho abapaka khona ungathi ngoba lapho ngikhona vele hhayi akuyingozi kakhulu bapakile khona manje njengoba ngikhuluma nje lapha abamitade ukuthi vele sometimes mayizula even engela muntu engafika ame khona lapho nje kubele bayibone nje kuphela bayilanda bayayishaya vele so khona lokho sokusenza ukuthi imhambo zabantu zibe nzima njalo impilo zabo zibe sengozini ene khona lokho okhunywa abanye ukuthi ulo umsekeli kasiphathamandla leso samapholisa ukubangani mkhulumi laye ukhulume into yazi engacacile of course lo ufikile mbhalo la isiphathamandla sithi hayi sisolile njalo inkulumo kalo wababa ngoba ibingasoqiniso even i-South African Human Rights Commission ithi hayi into le inkulumo le njalo ingabangela uzondo kulaba babengaphandle njalo kulokuthi bahlasele ngoba futhi ibingasoqiniso ethi 80% abantu ama-building njalo kulala abantu abayijeka ama-building abawathatha njalo yena kade sesithi iningi lakhona ngabangaphandle njalo yi-80% abantu bangaphandle isigcino sagcina umongameli we-South Africa esingumuntu wangaphandle so ngezinye izinto ukuthi isiphatha amandla njalo ngathi indlela abakhuluma ngayo I feel it right ngoba ukuhlala emafethini lokhu nabe ngicabanga ukuthi uzabonga ukuthi abantu ba basapota ibhizinisi ama-South African kufana lamasithenga amashopu lapha ngoba siyayenza idinovat emafethini khona athi mali sizibhadala engakhulu ukuthi siyabe sisiza umnotho wakuleli lizwe bengicabanga ukuthi into obangayibona ngaleyo ndlela but-ke athola ukuthi abanye abantu especially laba abasomopolitiki basuka bethi ukwehluleka kwabo kwenza imisebenzi yabo basefuna ukuthi umsolo leyo kusolwe abantu ababe ngaphandle kuthiwe yibo njengoba lisile izindlu kanje abantu abangaphandle ukuthi hhayi yibo abagcwele ezindlini zenu ye yibo abathatha ama-IDs begize abantu beomafe into ezinjalo so iziphatha amandla kumele ukuthi amapholisa aqinise abose laba abayiphulicwayo amapholisa ungathi ukade bengenzi umsebenzi wabo ngendlela eqondileyo ngoba abantu obhasi ngeke ngabezwa kaningi kuma-radio abanye bekhuluma even ikhuluma labo badaye amapholisa ungazowatshela ungathi bona abafuna ukubuya nje imoto esitshisiwe labanazeke ezihambele uzosele wedwa kumbusa ulimele kuthaywa ngamatshe bakuthulele lapha kube ngesikhathi sabo
Thank you so much. Do stay on the line. We have another caller. Tina Mukoma Knowledge Mutoko. Magadiko Mandue.
Right, that is Knowledge Manunure.
Manunure. Ndafunga papa ita kupesana kwe kunzwa kwa panzi ndava mutoko awo. Asi zvisinei tinotenda kuti mapinda pachirongwa.
Manunure.
Hello. Taurai tinzwe pfungwa dzenyu pachirongwa.
Pfungwa dzamurongwa vange dzingoti apo vana vandayaro ngekuda kungodhingurawo mapurize ematax exout.
Saka muri kutsini
ngokuti wawirirana wakatadza kudara wako hawandwanani ngawawirirana.
Asika nyaya iripo mazuva ano ndeyekukurudzira zvichizvino zvino ave Uber vari kuto ndo mukana iripo yekuti vari kushandisa maapp avo ivayo vachikwanisa kuti vange vachitorawo vanhu chero nekukasika nenguva ipi nemutengo wakaderera hazvisi zvamunotarisirawo here imi semunhu
ndozvatinotarisira bhati wanje manje masouth african haazozvinzwisisika manje izvizvo ndozvatinga tichitarisira nokuti kokwanda matoti saka vana panoziva kuti unyava mapuraizi vangu avaderere ndoti vavuyirirane vanavo
ko tinonzwawo kuti ivo vari kuparadza mhosva vanenge vari kunonoka kutorerwa matanho nokuti kusvika pari nhasi hapana atasungwa kubva pakapiswa mutyairi akazoshaya nemusi wemuvhuro munofunga here kuti mapurisa ari kuita basa ravo nemazvo
aiwa security airport inonga yainonga paitwa choko huwe saka panonetsa manje tazokasike kudini kutora matanho notoona kwavabhadha vanhu vanhu ivavo vakushanda basa ravo nemazvo notoona kwavabhadharwa mari saka kuti vazobata vanhu ivao ne nekutaima hawakwanisi
aiwa maita basa thank you so much
tinotenda
okay Chris
yes Mr. Mavinga we don't have Uber in Zimbabwe do we Mr. Mavinga?
Yes, can you hear me? Hello? Can you
yes,
hear me?
Yes. I asked a question there. I said, do we have Uber in Zimbabwe or...
No, we do not have as yet Uber in Zimbabwe. There is no Uber in Zimbabwe as yet.
Okay. What would you know whether there are any plans to introduce Uber in Zimbabwe?
I think the challenges have had to do with the conditions. I think the viability of the platform, given that it works mainly on internet and in terms of the payment methods, because you would be aware that Zimbabwe is in a kind of a financial crisis, which has led to a collapse of the international banking system. So the Uber people are primarily based outside of the jurisdictions that they have their people in. So in terms of remittances to Uber, then it will be a huge challenge because Zimbabwe has virtually shut down payments to outside of the country.
Mm-hmm. Wow, that's interesting. Okay, well, we just keep holding. We have another caller, Jonga.
Tina, Wilbert Mukori, variku United Kingdom. Makadi?
Tiripeni, makadiyo.
Aiwa, tiripeni, tunotenda zvikuru kuti munge muchiwa na mukana wakupinda pachirongwa. Ndo kuneva muwatereri, watine tishuira kutidai wambupinda wapachirongwa ku United Kingdom. Tinofara zvikuru mawana mukana na sitipe wapungwa zenyu.
I think problem violence in South Africa, particularly involving my Zimbabweans, is something that we are not being realistic. The main reason why there are so many people in Zimbabweans in Uber is that they go there to South Africa because they're desperate, economically desperate. I think two of your callers there were talking of, oh, we must let things cool down. If you can say that when you have got something, I agree with. I think it was one of you who said that ndoku nova chingwa chavana, you know. So in this particular case, if you're economically destitute, you cannot afford it. And I think if the economy in Zimbabwe continues to get worse, we are going to have more and more Zimbabweans going down there, and becoming an Uber driver is much easier than becoming finding another in a formal employment job or becoming a taxi driver. And that is the reality that we are facing here. And I think as long as Zimbabwe, we do not resolve our own economic problems and increase the pressure on our own people to go outside the country to look for any job wherever they can get it, they will risk their lives. This kind of violence will continue, but people will still continue going there because they are desperate. And I don't think we are addressing that problem. That is the problem we should be talking about.
Mm. So what solutions can you give to Uber drivers and those that are fighting them?
Well, I mean, once you are there, I mean, it could have been easily you or me.
Mm.
You know, if you are in Zimbabwe right now, there is no employment. Unemployment is sitting at 90%. And, okay, this year we had a good harvest. At least people have got something to eat. Next year, if we don't have good rains, people will be hungry. And people will be destitute. And therefore then, to seriously think, if it was me, the kind of South Africa question I call, I can't get any other job. And I find a relative says to me, okay, hey, here is my car, drive it, wait at Uber driving. I would say no to that. I would not. You know, even if I know I'm risking being attacked with some of this xenophobia and violence, I will still risk it.
Mm.
And I think that is where we are failing to realize it. What we need to do is address Zimbabwe's economic problems, kumba Zimbabwe back at home, so that pressure is relieved.
Mm.
Because I think as long as our economy continues to deteriorate, we will have this problem. You know, it's not going to stop.
Vamukori, ndichitarisawo muno matigere muWashington DC. Ndichiri kurangarirawo kuti mazuva atanga kupinda Uber muno makambeitawo hondo yekunetsanawo neve mataxi iwaya. Saka tikatarisa nyaya iyoyi rinenge raakutariswa sedambudziko reUber versus vanhu vemataxi zvisinei nekuti vanhu vabva kuZimbabwe. Halo. Ndofunga nhare yavamukori inenge yadonha. Regai ndingokanda mubvunzo iwoyo kuna vamavhinga. Vamavhinga, ndandabvunza vamukori kuti vari kuti dai tatanga tagadzirisa dambudziko rekumusha rakagadziriswa zvinhu zvinoita nyore. Ndichiti muno muDC taionawo paine dambudziko iroro rekuti vemataxi vachinetsana neveUber, zvisinei nekuti vemataxi ava kana veUber ndevekuZimbabwe here. Idambudziko ranga ringori Uber versus Meter Taxi. Munoti iwo
kuti munoona kuti iko zvino ndofunga pava ne svondo nhatu dzapfuura vatyairi veUber vemuJohannesburg. Vane rimwe zuva ravakanga vachitoda kuno vachinotaridzira vachitaridzira kumahofisi eUber vachigunun'una kuti Uber haina zvairi kuita kuvachengetedza kana kutaura nehurumende yeSouth Africa kana kutaurawo nemapurisa kuti paone chinoitwa, nekuti vanoti ivo sevatyairi vaingonyorerwa neUber kunzi imimi kana muchirohwa musadzorere. Chekutanga. Chepiri, savatyairi hamufaniri kutakura zvombo zvekuzvidzivirira. Saka vari kuti isu tiri kungorohwa, Uber kambani haisi kupindira, haisi kutibatsira, asi iri kuti musadzorere, iri kuti musatakura zvombo, toitawo sei? Saka vaitaridzira. Saka idambudziko guru hongu rekuti Uber sekambani inofanira kuonawo kuti vashandi vatyairi vemotokari dzeUber vari kubatwawo zvakanaka here, nekuti rimwe dambudziko riripo nderekuti pamutemo hwevashandi nevashandirwi, Uber inoti iyo haisi mushandirwi, inoti iyo inongova kambani, nekuti munhu anenge achityaira kuUber munhu anenge achitotyaira motokari yake. Saka Uber haipindi ipapo, inoti haina vashandi, saka haina musenzekete wekuti ichengetedze vashandi vayo. Munopaona manji. Saka idambudziko iroro reUber rinofanira kuti rigadziriswe kuti Uber ipindewo ipapo itaure iyo nehurumende South Africa nemapurisa nevamwewo kuti vanhu vari kushandira Uber vaine motokari dzavo vari vatyairi vakwanise kuchengetedzwa, vakwanise kuvawo nezvimwe zvinhu zvinovabatsira ivo, nekuti vanenge vachiti tiri kushandiswa pasina. Uber ine mari dziri pasi. Mari dziri pasi idzi hadzitemwi kana kutarwa nevatyairi, aiwa dzinotarwa neUber. Saka vatyairi vanoitochema-chemawo kuti aiwa dzanyaya yekuderera pasi, isu hatichakwanisa kuti tiwane chimwe chinhu, nekuti tava kumanikidzwa kuti tityaire usiku hwese kuti tiwane mari shoma shoma. Dei Uber yatikwanisa kutibatsirawo sekambani, nekuti iyo ine mari yakawanda, ine nzvimbo dzakawanda dzairi, asi haisi kuona kuti vanhu vanoishandira vangararama sei zvakanaka, zviri pamutemo, zvisingapinzi njozi kune vanotakurwa, kuti aiwa mutyairi aneta asi ari kushingirira, nekuti mari yaari kuchaja ishoma, aroda kuti iteketudze iwande. Saka anoshanda usiku hwese, vamwe vagona kutaura kuti angorara kumaawa maviri chete kana matatu chete. Saka ngazvigadziriswe zvose izvozvo.
Vamavhinga, ndikubatei muromo, tingopamukana kuna vamukori vadzoka. Vamukori, ndandabvunza nyaya yekuti hondo yeUber isingori muSouth Africa chete, kune nyika dzakawanda vanonetsana nevemataxi ivava. Mungaitarisa sei nyaya iyo? 30 seconds.
Well, that is a problem that no one can deny, because there is competition between the former taxis and this new platform, Uber. But in this particular case, here we have another additional dimension, Yema foreigners in South Africa, because my foreigners, my Zimbabweans, find it a lot easier to get into the Uber side of it, of the business, than in the formal one, which is what is the problem here. And what I'm saying here is that we are also putting pressure on ourselves as Zimbabweans because of the economic problems back at home, where somebody becomes so destitute that he will go to South Africa and risk their own lives Okay, in this particular case, Uber is one area where we are having many Zimbabweans. Mm,
30
but
seconds,
if you look
30
at
seconds,
other sectors
two.
As well, it is the same thing. That is why xenophobia is
go
there.
Go ahead,
Pera, I'm Corey.
Thank you so much.
Thank you so much, Mr. Mkori. We would also like to thank Mr. Tewa Mavinga, human rights lawyer in South Africa, and Mr. Ndumiso Mlilo. Thank you. Good night, Zimbabwe.
Vatereri, toti rambai mchipinda pachirongwa ndechenyu, asi zvirongwa zveStudio 7 zvakawanda. Pindai mazviri, ndini Jonga, Kandemiri, Murara Zvakanaka.